Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wemuvhuro, zvita 31, 2018. Makateerera kustudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa nestudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isusu takataura chinhu 1 kuti tichongodzokera kubasa kana vatenga mushonga nemichina inoshandisa kurapa vanhu vanorwara yagadzirwa izvozvo zvasazva tarifa. Ende wana chiremba wana mari zaacho zokudzokera kubasa. Kana zvinhizvo zvisati zvatarisa, hatidzokeri kubasa.
Vana chiremba vadiki vari kuramwa mabasa vanoti havasi kuzotambira kurudziro yeHealth Services Board yekuti varimire kuramwa mabasa vadzokere kumabasa kusvika zvinyunyuto zvavo zvagadziriswa. Vamwe vechidiki vanoti gore ra 2018 ranga rakavaomera zvikuru. Vakawandawo vachiti havaone mamiriro ezvinhu munyika achinyanya kushanduka mugore rinouya ra2019. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muAmerica chinoti chinoshuvira kuti dai changa chiri kumusha pamwe nehama neshamwari panguva ino yezororo regoredzva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vadiki vari pakuramwa mabasa vari pasi pesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vanoti havasi kuzotambira kurudziro yakaitwa nezuro neboka reHealth Services Board yekuti vamire kuramwa mabasa vadzokere kumabasa. Izvi zvinotevera musangano wakaitwa nezuro pakati pevamiriri veHealth Services Board neutungamiri werimwe sangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Medical Association kana kuti ZIMA, apo pakasungwa kuti vana chiremba vari kuramwa mabasa ava vadzokere kumabasa zvichemo zvavo zvichiongororwa. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mutavisi Bebe, vanoti vana chiremba ava vasunga kuti vanozodzokera chete kumabasa kana zvinyunyuto zvavo zvinosanganisira kuwaniswa kwemishonga muzvipatara pamwe nekuti mari dzavanotambiriswa dzinge dziri mari dzekuAmerica zvagadziriswa. Asi Dr. Bebe vanoti ivo vane sangano ravo rakazvimirira risinei nemusangano wakaitwa nezima nezuro. Vanoti sangano ravo reZimbabwe Hospital Doctors Association riri kutarisirawo kusangana neHealth Services Board nhasi, mushure mezvo ndipo pavanozobuda nechisungo chekutora. Vana chiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara zvehurumende vapinda muzuva rechimakumi matatu nerimwe nhasi vari pakurangwa mabasa. Hurumende svondo rapera yakazivisa kuti yambomisa vashandi ava mabasa sezvo kurangwa mabasa kwavo kuri kunze kwemutemo. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Bebe.
Isusu takataura chinhu 1 kuti tichongodzokera kubasa kana vatenga mushonga nemichina inoshandisa kurapa vanhu vanorwara yagadzirwa izvozvo zvasati zvatarisa. Ende vana chiremba havana mari dzacho dzokudzokera kubasa. Kana zvinhizvo zvisati zvatarisa, hatidzokeri kubasa.
Ko musangano waitwa pakati peHealth Services Board nerimwe sangano ravana chiremba reZima, imiwo matambira sei zvabuda mumusangano uyu?
Isusu hatinei nemusangano uyoyo because ZIMA ingasina kumirira Zimbabwe Hospital Association. Isusu tiri association iye takatomira yoga isinei nezveZima. Saka tinoramba tichingoti izvozvo zvavatenderana zvezvavo ikoko. Isusu hasati tatenderana anything neHealth Services Board.
Saka munotarisira kusangana nehurumende riini kuti mugarewo pasi mutaudzane?
Kune meeting inonzi bipartite negotiation panel. Saka ndiko kwatichazotaura neHealth Services Board nehurumende. Iko zvino hasati tasangana navo and hasati tatenderana zvinhu.
Ko nyaya yekuti vana chiremba majunior doctors vange vaakunzi intern pachisainiswa mamwe macontract matsva, muri kutambirawo sei danho irori?
Izvozvo majunior doctors azviramba, even avo vari kuuya vari kutanga gore rino vazviramba. Isusu tinofunga kuti mushani upi neupi ane kodzero rake rokuramba contract isingafanirani nemaservices aisanota kupa. Saka tichairamba contract iyoyo.
Takaonawo paine kutyisidzirwa kwaiitwawo nehurumende nenyaya dzekunzi madzingwa mabasa. Izvi zvakakukanganisaiwo zvakadii kana zvakakubataiwo zvakadii?
Isusu izvozvo takazviona kuti vadzingawa vana chiremba around 530 vakatirwadza mumwoyo because taona as if hurumende haina basa nemahealth services enyika ino because nyika ino yagara isina vana chiremba vakakwana. Saka kuzodzinga vana chiremba futi vachazowedzera healthcare crisis. Saka zvakatigwadza izvozvo kuti hurumende yakuita senge haina kana basa neutano hwevanhu kana nemahospitals evanhu.
Vanga vari munyori mukuru wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Mutavis Bebe, vari parunare neStudio 7. Vamwe vechidiki vanoti gore ra2018 ranga rakavaomera zvikuru, vakawanda vachiti havaone mamiriro ezvinhu munyika achinyanya kushanduka mugore rinouya zvisinei netariro yeshanduko yavanga vaita zvichitevera kuchinja kweutungamiri hwenyika. Taurai Shava anotipa nyaya iyi.
Sachigaro weYoung Women's Forum mudunhu reMidlands, mumusangano weWomen's Coalition of Zimbabwe, muzvare Lorraine Zinyemba, vanoti gore ra2018 range rakaomera vanhukadzi kunyanya, kusanganisira vechidiki nekuda kwekusagadzikana kwezveupfumi. Muzvare Zinyemba vanoti vanoshushikanawo nenyaya yekuurayiwa kwevamwe vanhukadzi vechidiki mumhirizhonga yemudzimba, vachiti vanotarisira kuti hurumende ichashanda zvakasimba nemasangano akazvimirira ega mukugadzirisa nyaya iyi.
Vanhukadzi vechidiki ranga rakatiomera chaizvo nekuti takaona zvinhu zvichikwira. MaYoung Women angari macross border makafira mumaroads, asi also chakatibata isusu sewikos kufirwa nevanhukadzi nenyaya dzegender based violence. Tikangoti tichitanga ma16 days of activism against gender based violence, takawana musikana lawyer wemunongwera nonzi Lucy Dure akaurayiwa neboyfriend yake. Izvi zvakatishungurudza sevanhukadzi vechidiki. Tinowana vanhu vanoziva mutemo varivo maperpetrators anokanganisa, anorova vanhukadzi. Ivo vari vanhu vanofanga kunge vachiti protector.
Mudzimai wechidiki anoshanda nesangano reHands of Hope, muzvare Tinai Nhutsve, vanotsinirawo kuti gore rapfuura range rakaomera vechidiki uye vanokurudzira hurumende kuti ibatsire vadzidzi vechikadzi vanotambura kuti vakwanise kuenderera mberi nechikoro, vachiti izvi zvinobatsira kuti kuenzana kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume kuvepo.
Kuenzana kwemikana kana kuti gender equality kuchiri kure munyika yedu zvekuti, ende ndirikuona kuti kuri kunyanyisa kuvhiringidzwa nenyaya yemamiriro akaita ekonomi yedu. Tirikuona kuti vanhukadzi ndo vari kunyanyisa kuomeserwa kunyanya vanasikana. Ndipo patirikuona vachipedzisira vari kupinda munyaya idzodzi dzesex work idzi, nyaya dzatinoti dzechild prostitution, dziri kuramba dzichikwira kumanharaunda akasiyana-siyana. Even kunyanya mamining towns vanenge vachitoona kuti kutotengesa miri yavo ndokuti vagone kuwana raramo. Pane nyayawo yekuti vanasikana vari kutadza kuendera mberi nedzidzo dzavo kunyangwe vari kuprimary, kunyangwe even vesekondari chaivo, kana vari dzekumauniversity hatitotauri. Izvozvo zviri kukonzerwa futi zvenekuoma kwaita zvinhu. Dei hurumende yedu yagona kuongorora nyaya iyi yabetsera zvikuru sei kuti tigone kuachivha izvo even nyaya dzatotaura dzekwanzi 50-50 dziya.
Muzvare Natasha Karimakwenda, musikana wechidiki akakwikwidza akazvimirira achida kuvekanzura muguta reulawayo asi akakundikana pasarudzo dzakaitwa munyika muna Chikunguru. Muzvare Karimakwenda vanoti zvakakosha kuti vatungamiri vehurumende kusanganisira makurukota vanzwe pfungwa dzevechidiki pane zvinhu zvakasiyana-siyana sezvo vechidiki variwo vakawanda munyika.
Isusu mayouth hatisi kuinvolvwa mumapolicy making endeavors. Kana Mutuli Ncube anoita 2% tax policy yake, you will find that iye haana kutanga nesu mayouth because at the end of the day tisu workforce, tisu vanhu vachaita production, tisu vanhu vachaita trade, but haana kutara nesu. Kirsty Coventry hongu ari pa social media and we acknowledge that But the point number one between government and my youth, anofana kuita ma dialogue, especially nesu.
Mtauriri wevechidiki MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa wa Brian Duwe vanotigorera 2018 rangaraka omera vechidiki kunyanya nekuda kwekusavepo kweshanduko yainge ichitarisirwa nevakawanda mushure mesarudzo. Vanoti havaone zvinhu zvichichinja mugorera 2019.
Vechidiki vanga vakatarisira shanduko mugore rino. Nosaka waka register kufota waka enda waka nofota warimu wandu wa chitarisira shanduko. Asisha kazo buda apana na chikonzero chekuti izawai tarisira silo shakazo buda shaka itase shosho ninyaye kuti voti yao ya kazo biwa. Saka vishidiki mugorera 2018 wano nge waka shunguru zika kwazo nekule nekwa shaka nyanya nekuda kwe mamirire shun. Chipinda mna 2019 siku wana shunu shiwezi rapi tawesi maringene kuti mabasari kura mbachishai kwa mariri kura mbachishai kwa nezi mshitoro zwe kujika nezi zwe kura mbachishai kwa saka zinongo kura mbachireme na vechidiki.
Mtauriruweza hapu varu wa mkuru wewe chidiki mudunu revula wayo vaipitule Maposa vanoti matambuzi kuangea kata sana ni nyika mugorera 2018 haka konze wanekutadza kutungamira nyika shakanaka kwe bato rezanu PF kwe makuwele haka wanda kuvira paka wana nyika kuzitonga. Vamaposa vanoti zvinhu munyika zvinga shanda chete kana mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vakasiya wavanoti umbimbi ndoga.
Tao advice kuti daita katsirisa nyaya yelegitimacy muZimbabwe ndiyo nyaya yekunyanya kutikonzerera matambudziko vakawanda. Daita katsirisa nyaya yelegitimacy togara pasi tese tova neurongwa hunoita kuti tipinde murongwa hweutungamiri hune mandate yevanhu. Tunyaitarisa National Transitional Authority inosanganisa mapolitical parties, civic society, vedzisvondo, the industry, tobatana tese totarisa kuti tofamba sei tichienda mberi senyika. Pari zvino ZANU-PF iri kutanza vamunangagwa vari kukundikana uye hapana zvavachagona kuita as long as vachiramba vachiita umbimbitoka wavari kuitawo.
Asi mumwe wevechidiki akangozvidoma nezita rekuti Clay uye anoti mutsigiri webato rezanu-PF anoti kunyange hazvo zvinhu zvange zvakaoma mugore ra 2018 ane chokwadi chekuti vamunangagwa vane chido chekugadzirisa matambudziko ari munyika.
Yes, gorera shuku pairi ranga rakaoma, but I believe kuti mutungamiri wedu sezvo achangopinda mukugadzwa kwake, I believe kuti gore rinouya anenge achigadzisa zvinhu.
Mudzidzisi wezvekutongwa kwematunhu nebudiriro paMidland State University uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vaVincent Chakunda vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti makakatana wapakati pemapato maviri ezanu-PF neMDC ndiwo ari kukuchidzira matambudziko emunyika vachitiwo zvakakosha kuti munyika muve nenhaurirano kuti matambudziko akatarisana neveruzhinji agadziriswe.
Tinoona kuti vechidiki ndivo vakabacha vachiti vamugabe ngavaindi muna November 2017. Asi kubva ipapo zvotoradza sokuti basa revechidiki rakabva ratopera ipapo, uye kuti kushushikana kwehurumende maererano neremangwana revechidiki zvakabva zvatoperawo ipapo. Nokuti kazhinji tinenge tichiti kuti vechidiki ava vaonekwa vachiita zvikuru muikonomi yenyika kana mupolitics, vanofanirwa kunge vachipiwa mukana mumabasa zvinobva kuvhurwa kwemaindastry. But zvotinoona munyika medu ndezvekuti indastry yakavhara. Saka vechidiki vemayouth ivavo it's either vari kuita mizhonga vari kumapati kana kuti dzatovemba bva mumastreet, zvisinei nekuti vane chikoro chakawanda sei. Saka zvokwadi tinodambudziko guru ratinokumbira kuti vakuru vanotungamira nyika vave vakarichirichedza kuti vamangwana vechidiki vichazovei.
Zvisinei nematambudziko ange akatarisana nevechidiki muna 2018, vamwe vechidiki vanoti vanotarisira kuti upenyu hwavo huve nani mugore ra 2019. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musiwe chishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chevatori venhau chichapinda mugore zvanhasi muvhuro chiri muTimes Square muNew York muno muAmerica, apo chiitiko chave nemakore chekucherechedza kusvika kwegoredzva pachidzikiswa zibhora guru kubva mudenga chiri kushandiswa kucherechedza vatori venhau pamwe nekutaura vanhu vakasununguka. Mapurisa muBangladesh anoti vanhu vangangosvika 10 nevanomwe vakaurayiwa nezuro mumhirizhonga ine chekuita nesarudzo muBangladesh, apo vaSheikh Hasina vari kuratidza kuti vakananga kunokunda kuti vave netemu yetatu vari mutungamiri wehurumende. Muchikamu chino tinokuunzirai zviri kubva kuvateereri veStudio 7. Vamwe vachikwaisa hama neshamwari panguva ino tatarisana negoredzva ra2019. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri, pamunozvitaurira moga zviri mufungwa dzenyu.
Makasimba here mukoma jonga kandemire? Muri kutaura nevapana vechidiki vachiri kukura. Tirimo muSouth Africa tiri kungonzwa zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Tava kushuvira kuduka munyika, asi zvinhu zvakaramba zvakaoma kudai. Chero Christmas ino hatinakwanisa kuti zambotikari dzedu mafuta chikumba, nokuti taenzwa kuti kumba mafuta ari kunetsa. Tine maprojects atinoita akati wandei zvikuru kwazvo muSouth Africa, asi tinoshuvira kuita maprojects aya kunyika yedu yechizvarwa. So tinenge tichida vanhu vanotikurudzirawo kana vanhu vanotipawo yopi kuti tinge tichisumukira mumabasa edu emaoko. Tinoita zvakati wandei chaizvo zvokuti tinoshuvira kundozviita mumbare. Tinogona kundorenoveta mbare kuita kuGermany. Saka ei, pakashata mukoma. Takushuvirawo nyika yedu yokumusha baba, kugara mumasango taneta. Tanyara kuramba tichirenoveta munyika yedu yeTekwini muDurban, ndomatiri kunyanya kurenoveta. Tinoshuvira kuti kana zvinhu zvedu zvikabuda zvakanaka, nashuvira yedu yokutiwo nyika yedu kana ikabudirira, maprojects etinoita munomu tigouya timaite munyika yeZimbabwe. Ndinobva zvangu pakuona pagutapu. Ndiri mupana wechidiki, zita ndinoitwa Norman Dhuve Matendwa mukoma. Kana mukaisawo chirongwa changuwo kuti vanhu vanzwe kuti tashuvira kumba, tashuvira zvedu kumba. Matendwa mukoma vangu.
Inonzi Godhuma Fake, nokwazisawo mudzimai vangu vanenge pande muzunga, nokwazisa mwana wangu Minista, ndobva ndakwazisa mama wangu ari kubocha, ndichavashuvira gore rakanaka vadikani, ndobva ndakwazisa vose vanondiziva kusanganisira nepakereke yevadzingiri AFM Rusiti West Assembly. Ndinoti makorokoto, pindai mugoredzwa zvakanaka. Ndateni
makadi mhuri yeZimbabwe. Tiri kuno kuSouth Africa, ndikuda kukwazisawo mhuri yangu iri kuZimbabwe. Ndinonzi Juliet, ndikuda kukwazisawo mhuri yangu iri kuZimbabwe. Remember Nazanele, ndigokwazisawo budhi vangu anonzi Eusebius Mutunzana nemukadzi wavo nemhuri yavo yese, ndisingakanga umwe nelast born yamama vangu inonzi Vongoma Orobongani Mutunzana nasekuru vangu vanonzi Valekele. Ndichiti pindai mugoredzwa zvakanaka. Happy happy.
Makadii zvenyu mose vekuStudio 7? Tinokutendai nebasa ramunoita rekutipa news mazuva ose. Ini ndini Mai Chishanu, ndiri kupita Maritzburg kuno kuSouth Africa. nokutendai nebasa rausarira munoita. Ndinokwazisa mai vangu vari kuZimbabwe vanonzi mai Siduna nemunin'ina wangu vanonzi mai Chinhongo nevana vangu vanoti Harisi Chishanu naErika Chishanu nevazukuru vangu Benley naStacy naAnashe nemukosha wangu Paddington Marasha. Maita henyu ndinokutendai mose muve negoredzva rakanaka. Mwari vakuitirei zvakanaka.
Makadi weStudio 7 ngeitwa Rosemary Sanyamawe ndiri kuJoni kuSouth Africa. Ndinoshuvira kugoredza kuna amai vangu vari kumusha kunyanga nababa vangu vari kumusha kunyanga nehanzvadzi yangu inonzi Benjamin iri muHarare nevana vangu vanoti Tariro Zenda, Talendi Zenda, Gracious Zenda vari kuHarare nehanzvadzi yangu inonzi Shepherd Mawindo ari muHarare. Ndinoashuvira goredzva rakanaka rine maropafadzo. Ndatenda zvangu.
Makadi mhuri yeZimbabwe vese vari kunze kwenyika vari kudiaspora, ini ndinoti gore ra2019 dai tagona kuenda kumusha kwedu tigone kunovaka nyika yedu igone kusumuka, tigone kunzwa zvichemo zvese zvevana vechikoro iko inozvi tiri kunzwa kuti mari dzakwira ende havachadi mari dzekuda US dollars. Zvinoti achikumbira kuti tiinde kumusha tese tinovaka nyika yedu tiri pamwe chete, tarega kuwawata tiri kure.
Tinotenda zvikuru kune vose vakwanisanga vachitumira mashoko avo pano paStudio 7 tichiaverenga achinzwikwa nevateereri kunze uko. Tinokokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti mavoice message paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika kana muupenyu hwenyu. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nechizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica mudunhu reWest Virginia, vaJona Masia, avanoti vanoshuvira kuti dai vanga vari kumusha nehama neshamwari dzavo panguva ino yekupinda mugoredzva. VaMasia vari muno nemhuri yavo inoti mudzimai vavo nevanakomana vavo vaviri, vanoti nekuda kwekuti vakundikana kunge vari kumusha vachaedza kuunganawo nevamwe vana veZimbabwe vari muno muAmerica nhasi manheru, voedzawo kuita zvavanosiita kumusha zvekunwa nekudya vachifara vari pamwe chete vachimirira kuzungunuka kwegore. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Aiwa maita basa vakandemedzi gorera 2018 riri kudarika riri aigore ranga rakanaka chose, kunyanya pane nehangu nevamwe vanogara kunze kwenyika kuno rakafamba zvakanaka. Takaonawo kuwanawo seuviri kanotaridzira upfumi neutano nekungogara zvakanaka nekuzivana nedzimwe hama zvakafamba zvakanaka.
Vakawanda vari kuchema kuti gore ranga rakaoma zvikuru uchinga uchibatsira hama neshamwari vari kumusha, imiwo mai batawo nepapi?
Kana takatarira pane nyaya dzevari kumusha zvava zvakaoma zvechokwadi, nekuti ininiwo semunhu achine mhuri dziri kumusha hazva zvakaoma. Asi taitumira dzimari tichibatsira, pane urongwa hwandinoita ndichibatsira vana vari pachikoro panonzi pamagombedze tichibhadhara maschool fees. Zvakabatsira zvikuru, vakatenda kwazvo, uye tichitomboitawo zvemitambo kuti vatambe bhora vanhu vemunharaunda vakafara. Saka taiitawo tichibatsira asi tichinzwa kuti zvakaoma chaizvo.
Kwouyawo iro gore ra2019 ratiri kutangana naro pakati peusiku iri, zvii zvamungataurawo kana zvamunotarisirawo muna 2019?
Muna 2019 ndinotarisira gore rakaropofadzwa, gore resanduko. Takatarisana kunyanya tingati kune vanogara kunze zvinonge zvichaita zvakanyanya kunaka. Kune vari kuZimbabwe tinoziva kuti zvinhu zvakaoma, asi tinotarisira kuti dai Mwari varopofadza nyika iyoyo zvareruka, vanoitungamirira vagonewo kutungamirira nemwoyo wekubatsira vanhu, nevanotungamirirwa vagonewo kuenderana nezviriko. Asi hatinotarisira kuti zvinhu zvinogona kureruka kana kunyanya nyanya kana vatungamiriri vakaita vatungamiriri nemoyo wakanyorovera.
Vakawanda vamasiya vanochema kuti dai ndandiri pamwe chete nehama neshamwari kana dai ndiri kumusha nguva ino yezororo reKrisimusi kana zororo regoredzva. Zvii zvamunoshuvirawo kuti dai mamuri pamwe chete nehama dzenyu kana kuti munotaiwa kuno kwamuri zvakatobatana?
Inini ndinotofira kuti dai ndandiri kumusha ndine hama dzangu. Kunyanya chaiti tikasangana panotourawa kana mombe totamba mimhanzi kuridza ngoma kuti kwainakidza. Saka ndichange tichitorasikirwa pakuita zvinhu zvakaita seizvozvo izvi uye kuonana nehama chaiko, vabereki, madzikoma nevanin'ina nevamwe vatakadzidza navo kuchikoro, tiri kurasikirwa nazvo zvese izvozvo izvi. Asi tinongoti kana vachitotinzwa kudai ndokutoita kuti tichakasimba, tichaonana Ishe vachida.
Mashoko amungavapo kana hama neshamwari dzamungada kukwazisawo pazuva rino rekupedzisira ra2018?
Ndinovapa mashoko ekuti ngavarambe vachitsungirira. Kana zviriko nhasi hazvirevi kuti ndozvange zviriko mangwana. Ngavarambe vane tariro vachitsungirira ramangwana rinogona kusanduka. Tinoti 2019 igore retariro, ngavarambe vakatarisira zvakanaka zvichauya.
Chizvarwa cheZimbabwe vaJona Masiya vari muWest Virginia muno muAmerica vachitaura neStudio 7.
Gadi January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Korei no sara chopera no chenda mari darama. Ika chuka hamasi chitaka enda makata taku kunda makapa. Pasina ishe chicha taikona pakufema chintu chatinoronga taikonya asina monya ungogona kana rapsona unoriona kune hama izvezvidziri pambeta vakatongomirira nyasha ndanzwa vanopembera vachiita pati une laki mupenyu ivhu harikudi chikuru kungotenda kwaari mufudzi simba renyu harikumi Zarachopera no tenda mari dararamba ikateuka amasungi takaenda vakata takukunda vakapa netinotiponesa kizivi mari vetine muziki unongida ini chipembera vamina mukisi musi.
Manzwa kambo Kisimusi kubva kuna Toki Vibes katakuridzirai tatarisana nekupinda mugoredzva ra2019 kudai. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanachiremba vadiki vari pakurangwa mabasa vanoti havasi kuzotambira kurudziro yeHealth Services Board yekuti vamire kurangwa mabasa vadzokere kumabasa kusvika zvinyuto zvavo zvagadziriswa. Vamwe vechidiki vanoti gore ra2018 ranga rakavaomera zvikuru, vakawanda vava vachiti havaone mamiriro ezvinhu munyika achinyanya kushanduka mugore rinouya ra2019. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi. Kana muchida kutumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.